Maangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare maangwanana anhasi uri musi wechipiri chivabvu 1/2018 nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazhinji vedu tinohora mari dziri pasi pedzatofaronge tichiwana, uye tikatarira chero vaiva nedzinouya kubhengi kwacho hapana chatinowana.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revashandi nhasi. ZANU-PF yotatarika kupeta sarudzo dzemapuraimari nhasi, asi paine mutauro wakanyanya uko ichishorwawo nekushandisa midziyo yehurumende yakaita sezvikopokopo.
Pakanga pabuditswa anonzi pamutauro wechigweta mapoints in limini, asi vandinomirira vanoti dare rakazopedzisira rave kuenda kunotonga nyaya yakanga isiri pamberi paro.
Chikwata chemDCT chinotungamirwa naNelson Chamisa chopikisa mutongo wedare repamusoro wekuti bato ramuzvare kupe rimboshandisawo zita rimwe chete neravo makakatanwa ari mubato vairi achigadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP riri kushora zvikuru nyaya yekwarinoti kushandiswa kwemidziyo yehurumende yakaita sezvikopokopo musarudzo dzebato reZANU-PF. ZPP inoti kana zvikopokopo izvi zvakabhadharirwa mari, vanhu vemuZimbabwe vane kodzero yekuziva chokwadi chakatora nzvimbo. Zvikopokopo izvi zvakashandiswa kumberengwa neGogwe Center kutakura magwaro ekuvhotesa musarudzo dzeZANU-PF. Sarudzo dzemaprimary elections mubato reZANU-PF dziri kutarisirwa kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo sezvo kune vamwe vasati vavhota nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Sarudzo idzi dzaitarisirwa kupetwa nemusi wesvondo. ZPP inoti sarudzo dzemaprimary elections dzeZANU-PF dzakaitwa pachida kuedzwa kuunzwa jekerere zvinova zvinokurudzirwa, asi sangano iri riri kugunun'una zvikuru nenyaya yemhirizhonga kunzvimbo dzakaita seMazowe uye nyaya yekutenga mavhoti nekupa vanhu doro iri kupomerwa vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi. Asi mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vanoti kunyange hazvo paine zviri kunetsa musarudzo, vari kuedza kuumba hwaro hwekuunza jekerere mubato ravo. Mukuzeya nyaya yekuti vanoita chikiribidi vachaitwa sei, tabata mutedzeri wemunyori munyaya dzezvemutemo muZANU-PF vaFortune Chasi.
Sangano wedu weZANU-PF wakaisa mutemo kare nyaya yevote buying haisi kubvumirwa. Vanhu vanofanira kunge vakakambeina kudhara, vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa. Tiri kumbonzwa hedu hunyere kupe kune mamwe maareas, but kwedu taita rombo rakanaka, hakuna kune runyararo. Saka kune maproblems, pane mamekanisms aripo, vanhu vanovaendesa kunational elections directorate kuheadquarters kwedu, ende kuchatorwa matanho nokuti nyaya yemhirizhonga neutsotsi panyaya yekuda kupinda paMT haisi kutombodikanwa nemusangano. Kunyanya vanotenga vanhu, vanotengera vanhu wawa kuti vadisturbe zvinhu and so forth, vachakanganisa makandidates avo, ende makandidates iwayo ndiwo anenge ane kodzero yekuti vange vachidzikamisa vanhu vavo. But handifunga kuti nyaya yakanyanya kupararira kwakawanda kwedu kuno kumaZoe South aiwa zvinhu zvakarongeka.
Ko vanenge vasina kugutsikana nemabatirwo anenge aitwa, kana kuti vasina kugutsikana nemabatirwo esarudzo?
Musangano waisa mushina wekuti paitwe maappeals nekukurumidza kuitira kuti zvigogadzirwa nekukurumidza maresults asati abuda. Ende tiri kuona kuti nemaitirwo azaitwa, handifunge kuti pachaita dambudziko guru panyaya yekuvhota, nokuti vanhu vanenge vatoscreenwa kudhara necriteria yakashandiswa.
Mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi vari parunare kuMazowe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vashandi vachaungana munzvimbo dzakasiyana siyana kupemberera zuva revashandi nhasi. Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Tinotenda nekuti makwanisa kuti panguva yakadai kuti tikurukure nemi nezvatiri kuronga zuva revashandi pasi pese, noti muZimbabwe chete. Izuva rakatikoshei kwatiri vashandi kwenguva yapfuura. Tinopemberera zuva iri sevashandi vemuZimbabwe. Tichaungana panzvimbo dzinosvika 21 kumadhorobha akatisiyanei munyika, asi mhemberero huru yacho inenge iri kudziva rasekwa kuHarare. Ndiko kunenge kune mutungamiri weZCTU, asi vamwe maleaders emafidesi edu ari kutofamba nguva vachienda kunotaura nevashandi. Takoka vakati kuti takoka vanhu tinoshanda navo, vamwe vanoshanda kumakereke, vamwe vanoshanda kumaNGO, nevamwe zvavo magweta akati kuti tinoshanda navo. Takoka vehurumende, takoka mamembers of parliament, macouncillors, nemabato ematongerwo enyika tinoshanda navo kuti vakwanise kusangana nevashandi pazuva rakakosha.
Zvino kwamataura kudziva rasekwa kwamati ndokuchange kuine ungano huru huru yacho, ndiani wamakoka achazoitawo mutauriri munyarikani pane vamakoka?
Munyarikani anokokwa makore ese anenge achibva kuMinistry of Labour. Ndiye tiri kutarisira kuti achaita aggressor waMay Day. Asi munyarikani ka anotosiyana nekuti munyarikani kunani. Tinoziziva kuti vakawanda vanenge vakatarisira kuti wavo munyarikani nhinhingi, mumachiti wangu munyarikani nhinhingi. Asi paprogramu tinokoka Minister of Labour kuti vave guest of honor paungano dzedu dzakafanira neidzodzo. Tinozviziva kuti makore akapfuura vanozotorerwa limelight nevamatongero enyika, hazvimbotishamisi izvozvo.
Zvino totsvagawo kuti donzo, nyaya hombe, shoko riri kuparidzwa rwendo runo nesangano renyu kuvashandi nderekuti kudii?
Tine simu kana kuti donzo tinomhanya naro. Tiri kutarisira kuti tichafamba naro kegore rese. Pachirungu tirinoti we are at a crossroads. Tiri panguva yakaoma chaizo. Arise and organize, do not mourn. Haisi nguva yekuti tingochema chema. Tinofanira kuzvisimudza torwisana nematambudziko tiri kusangana nawo.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vashandi vanoti hapana chekupemberera pazuva revashandi nhasi sezvo vakatarisana nematambudziko makukutu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti kuwana mihoro mishoma, makambani ari kutadza kubhadhara vashandi asi vachienda kubasa, kutambira mari iri pasi pepoverty datum line, pamwe nekushaya mari shoma dzacho dzavanotambira kumabhanga, ndemamwe matambudziko anoita kuti zuva revashandi rishaye basa munyika. Mutungamiriri wesangano rinomirira varayiridzi vekumamisha reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vashandi kusanganisira varairidzi vari kucherechedza zuva iri vachibatwa senhapwa. VaMasaraure vanoti zuva revashandi riri kupembererwa panguva iyo vashandi vari kutambira mari shoma kwazvo vachisheya mari kumabhanga uye vashandi vachityidzirwa nehurumende kana vakaratidzira.
Weekend day yemuZimbabwe iri kuuya nhasi, maticha achitotorerwa vacation leave vachirambidzwa kuzorora, zvinove zvimwe zvinhu zvakaita kuti vanhu vagwise vari muchikago muna 1986 vamwe vafa. Macommemorations ari kuuya panguva yekuti mushandi ari kubatwa semunhapwa neudzvanyiriri muZimbabwe. Tichitarisa mari ari kutambira ishoma iri pazasi pepoverty timeline, mushandi ari kuti mari yacho shoma yaanotambira anotadza kuiwana kubhengi nenyaya yekuti mune cash crisis munyika. Mushandi ari kushanda kana kuri kumaticha kuti kana uchinge waita maternity leave matatu hauchabvumirwe kuenda yechina. Unhapo hwacho huramba huchienderera mberi kunyange zvazvo tiri kunzi tine dispensation itsva yavepo, asi tichitarisa mapillars yekuti mushandi angaine kodzero dzake dzakakwana dziruramba zvichimbundikidzwa. Tichitarisa nyaya yecollective bargaining yakanyorwa musection 65 yeconstitution ichiri kuvhunwa zvakanyanyisa nenyaya yekuti vashandi vari kudzikwa mabasa kana vachitinga vari kuita job yechi zvatakaona pamanesi zvavaroda kuita pamaticha kana aenda pastrike.
Mumwe mushandi vaEbel Chinzenze vanotiwo hapana chikonzero chekuti mushandi wemuZimbabwe apemberere zuva ravashandi iri sezvo vashandi vazhinji vari kunonga svosve nemuromo.
Vazhinji vedu mari hadziuyi, vazhinji vedu tinohora mari dziri pasi pedzatofara kunge tichiwana, uye tikatarira chero vaiva nedzinouya kubhengi kwacho hapana chatinowana. Zvasiyana nemazuva akare kuti vaiti ukapiwa kana chumi yebepa chaiyoya waiziva kuti mwedzi unopera mhuri inodya inoguta. Izvezvi hakuna zviriko kumba uko, tongoramba tichingoenda mabasa nokuti zvishomawo izvozvo zvinotisunda pano nepapo, asi hapana chekupemberapo. Tinoti dai hurumende yationa yaisawo mitemo inoita kuti pave nemalevels kuti kana wasvika palevhel iyi mari yako yaunohora haifari kunge iri pasi pemari izhi.
VaJosaya Mudariki vanotiwo vashandi vazhinji vari kutadza kuchengeta mhuri dzavo pamwe nekuitawo zvine musoro zvakadai sekutenga dzimba. VaMudariki vanotiwo kunzi mushandi hakusisina chiremera.
Zuva ranhasi harina charinoreva pamusoro pemushandi, nokuti mushandi upenyu hwake haana chekupemberera. Tikatarira mari dzinopiwa vanhu hadzikwane kuti vanhu vararame upenyu hwakadzikama, sekuendesa vana kuzvikoro zvakanaka zviri nani, sokuti vanhu vadye vawane pekugara pakanaka, sokuti vanhu vafambewo nezvimwewo zvinotarisirwa kuti mushandi ange achirarama achiita. Hazvina zvazvinoreva kuti vashandi vapembere nekuti havana chekupembera, inzara yoga yoga.
Kunyange hazvo vashandi vachiti vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana, rimwe sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU nhasi riri kupemberera zuva iri kumatunhu akasiyana siyana emunyika. Zuva revashandi rinocherechedzwa musi wa1 Chivabvu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzebato reNational People's Party dzinechitsama dzinonzi dzasiya bato iri kuti dzinobatana nebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, dzichipomera mutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru mhosva yekuda kuita zanondega panyaya dzesarudzo dzegore rino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeNPP dzinokwana 56 mudunhu reMashonaland East dzinoti dzasiya zvebato iri kuti dzinoshanda pamwe chete neMDCT yavachamisa, dzichiti dziri kuona sekuti kuMDCT ndiko kune chiedza. Vange vari sachigaro weNPP muprovhinsi yeMashonaland East vataurai pasirai, vanoti kuramba vari kuNPP kwakafanana nekugarira guyosembwa, nokudaro vanoti vaona zvakakodzera kuti vashande pamwe chete navachamisa.
Hatisi kufamba chaizvo chaizvo zvatinenge tiri kutarisira semusangano maererano nekuti tione kuti pane seriousness here kuti tingahwine maelections here gore rino. Tiri kufamba na Dr. Mujuru ne National People's Party yavo ne coalition yavakada iwo inonzi People's Rainbow Coalition yatiri kuona kuti susu kwedu ku province haugone kutanga kufamba kunotanga kutaura kuti tiri vanhu ve PRC because PRC haichagona kushambadzika yezvino nguva yapera my elections haswedera saka taona kuti susu zviri nani semhuri yemash east takabatana nevamwe vedu vane huwandu vakati kuti kubvira kumuprovinci kumayouth mafreedom fighters ane chitsama madzimai nemain body yedu tichisanganisirawo dzimwe nhengo dzenational executive council takuti takuenda kunojoina MDC alliance yataonawo ndiyo inenge yakati JK pakuti tibude nenyika yezimbabwe zvakanaka
vange vari nhengo yekomiti yepamusoro yenational executive council muNPP vatonderai murape vanotiwo ruzhinji rwevanhu vari muMPP vari kuda kuti bato ravo ripinde mubatanidzwa weMDC alliance asi amai mujuruku vari kufamba vachidududza
misangano yatinoita senational executive council ruzhinji rwevana veNPP ruri kutaura kuti ngatijoinei MDC alliance asi utungamiriri hwamai mujuru nevanovatevedzera vari kutsikirira zvido zvevanhu saka sevanhu tiri kuti we cannot wait for her nokuti vari kuchinja magoalposts she indicates left and turns right she sees black and talks white saka tiri kuti mai mujuru is not sincere in her negotiations and avas kuda kuti vapinde kuti vabatane nevamwe kuti nyika yeZimbabwe iite zvakanaka so isusu se National People's Party Mashonaland East Province tadzirega titore danho iri semucherechedzo wekuti enough is enough what we want is the bigger picture yekuti Zimbabwe igova neutongi hwakanaka tibve muutongi hwoudzvanyirire hweZANUPF
vamurape vanoti dzimwe nhengo dzeNPP dzatove munzira kuuya kuMDCT
izvozvi tiri nevamwe maprovinci atiri kutaura nawo ari kuti mukangoita chete the first step we are also following suit so we are calling upon all the other provinces dzeNPP dziripo ike zvinezvi kuti veduwe cyclone Chamisa is the way to go you can't go against the wave Chamisa kubohoro unonzwa Chamisa mukombi Chamisa there is no denying the fact that Chamisa is the next president of this country
sachigaro weMDCT mudunhere Mashonaland East vapinya odenga vanoti zvakakosha kuti mapato ezvematongero wenyika anopikisa hurumende iripo aite mushandira pamwe kuti akunde ZANUPF musarudzo dzegore rino
ndoda kutenda negwara ravatora nekuti nyaya iri pano haisi yekuti isusu titarisane kuti unobva kubato ripi asi kuti toda kuti titarise election toenda kunohwina election tiri pamwe chete tove neutungamiri hwejekerere hunotungamirwa navachamisa tinovimba kuti netrust yavari kupa basa redu richatifambira zvakanaka
murongi wemisangano muMDCT vaAmos Chibaya vanoti vafara zvikuru nekuya kwaita nhengo dzeNPP idzi kubato ravo vachiti mikova yavo yakavhurika kune avo vanoda kushanda navo pamwe chete
musangano wedu weMDC tinoti big tender approach munhu wese ane urongwa hwekuti nyika inenge ichinaka munhu wese kusanganisira chira namunangagwa vakauya nhasi yakuti tauya kuMDC yevachamisa tinotambira chaizvo saka semusangano kuwanda uuya tinofara chose kuti vanhu vese ngavauye veNPP vepati ipi zvayo ngavauye kuMDC tinovatambira rume rimwe hari kombi churi chara chimwe achitwa nyinda saka tinoti vanhu vese ngavauye tite mukombera mwa chuma chemuzukuru tigadzirise matambudziko ari munyika medu
zvichakadai mutauriro wamai mujuru uye varivo munyori mukuru muNPP vaGift Nyandoro vaburitsa mashoko ekuti vapasirai vanga vasisiri nhengo yebato ravo vachiti vakatotsiwa noumwe munhu pachigaro chavainge vainacho mubato mwedzi miviri yadarika vanyandoro vati bato ravo rakabatana zvakasimba mudunhu reMashonaland East uye vari kugadzirira kutotora matomu kubva kuhurumende yeZANUPF musarudzo dzegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
zvichakadaro chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaNelson Chamisa Nezuro chakaenda kudare repamusoro resupreme court kunopikisa mutongo wehigh court wekuti hachina kodzero yekurambidza chikwata chamuzvare Thokozani Kupe kushandisa zita rebato iri uye micherechedzo yaro. Muku High Court yakatonga svondo rapfuura kuti zvikwata zviviri izvi zvakaenzana kudzamara gakava rekuti MDCT chaiyo nderipi rava mutemo. Asi MDCT yavachamisa inoti High Court yakakanganisa ndokusaka vakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro resupreme court. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata gweta ravachamisa Vatavani Mupofu kuti tinzwe zvizere.
Chiri kudikanwa nemovement for democratic change yandiri kumirira ndechekuti mutongo wakaiswa nedare guru rehigh court riri kuBulawayo usendekwe parutivi. Pane zvatiri kutaura kuti pamutemo zvinogona kunge zvakati potsekei kana dare guru rikawirirana nesu richasendeka mutongo wewo parutivi.
Ndezvipi chaizvo zvamuri kupokana nazvo pamutongo wehigh court?
Vandinomirira vanopukana nenyaya yekuti maikupe vachiri kuMDC vanopukana zvakare nematongerwo akaitwa nyaya. Pakanga pabuditswa anonzi nepamutauro wechigweta mapoints in limine, asi vandinomirira vanoti dare rakazopetsira rave kuenda kunotonga nyaya yakanga isiri pamberi paro. Panguva iyoyo raifanirwa kutaura pamusoro penyaya yemapoints mibini paibvunzwa nyaya yekuti Movement for Democratic Change yakanga yakasika here kukwidza nyaya kudare kana kuti yakanga yanonoka.
Muri kutarisira kuti Supreme Court inge ichizeya nyaya iyi rini?
Izvo zvichazogadziriswazvo neSupreme Court. Zviri kuSupreme Court kuti itaure kuti ichazeya nyaya rini.
Avo vangu vari gweta rinomirira chikwata cheMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa Vatavani Mupofu vachitaura naNtungamiri Nkomo vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS tinodzokorera zvakare vaObert Masaraure vanoti havasi kufara nemashoko egurukota rezvedzidzo Dr. Paul Mavhima ekuda kuvarambidza kuratidzira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tine utungamiriri muhurumende hwevanhu vachiri staki munguva yeslavery wekuti kune mushandirwi anopunyukidza vanhu achivashandisa paanodira achivasina kana muripo wavanowana. Vanhu vasiri kunzwisisa nyaya yeconstitution yedu section 65 yemarights ane maworkers. Saka tine vanhu ivava vari bhabharike vamunoona vakazenge vabudawo dzingama nesho vachidai. Ndo zvimwe chete zvavari kuda kuita kumaticha vachishishidzira kuti kana mukange maridza kuenda kubasa tichazokudzikai mabasa. Isu sematicha tiri kuti hurumende iyi ndiyo imwe chete inofanira kunge ichiteedzera constitution. Muconstitution medu ndo matinowana simba isu rekuti tinokwanisa kuti kana tine zvinyunyuto zvedu tinokwanisa kurava mabasa. Nhasi tiri kuenda mberi nekuti tiri padhuze nelabor neworkers day kudai rinove zuva rinosimbisa nyaya yekuti kodzero dzevashandi dzionekwe. Takaita zvinyunyuto zvedu musi wa27 March tichiti tinoda vacation leave idzorerwe, tinoda kuti tiwane rural allowance, tinoda kuti masalary edu awedzerwe, tinoda kuti security yematicha igarandid kumaruwa. Zvinhu izvozvo ndo zvatoda kuti zviadresiwe. Zvinove zvinhu zvavari kutadza kuadresa asi vaakuenda kumapepa nhavo vachishishidzira. Isu hatizodzokera kumashure kana zvinyunyuto zvedu zvinge zvisina kugadziriswa. Vanovhurwa zvikoro hatizodzokeri, asi tinoona zvikoro zvisingatovhurwi kana maichizedu asina kugadziriswa.
Ipo pakutambidzwa zvinyunyuto zvevarayiridzi zvavaipiwa izvi, havana here shoko ravakataurawo pamusoro pazvo?
Vakati vachadzoka kwatiri, asi kubva ipapo vanoita hide and seek. Vari kungozoona mumapepa vachizonzi vataura nerimwe boka rinonzi reapex rinove boka ratakatigara tataura kuti harichakwanisi kumirira zvinyito zvedu sevarayiridzi taungana taakuzomirira toga hatichadi kuungana muambrella rinonzi apex nekuti kune madiverse interests emaunions akasiyana vane maprofessions akasiyana saka vasati vatora danho rekuti deedza kuti tigare pasi sezvavakanga vati takanga tawirirana zvinove chiratidzo chikuru chekuti havasi kukoshesa havasi kutikoshesa isu sevashandi vavo
saka zviri kureva here kuti tichagona kuona varayiridzi vachiratidzira pakuvhurwa kwezvikoro kana kutoti zvichatoitika izvi zvikoro zvisati zvavhurwa
notisi yatakavapa ndeyekuti zvikoro izvezvi pari kungopera 14 days notice of strike patakavapa takazovapa last week ndipo vakabvuma kuisaina hatichatoende kumabasa chero mabasa api zvavo chero ari yepaholiday chero ari yepati hatichaendeva kumabasa kusvikira nyaya yedu yadi nyaya yedu yaadreseva maissues yedu aadreseva maticha ese Zimbabwe yose vakatogadzirira izvezvi maunions ese ane vanhu ari kumobhilaiza kuti strike iyo iende mberi ende ichaenderera mberi hakuna munhu achazoenda kubasa
ava vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vachitaura vari parunare naivan zininga westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nezuro vakaedza kusimbaradza ukama neafrica apo vakaita musangano nemutungamiri wenyika yenigeria vamuhammadu buhari kumuzinda wavo wewhite house muwashington dc Zimbabwe Election Commission inoti vanhu vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll kwemazuva gumi nerimwe pakati pa19 na29 chivabvu ngatinzwei hurukuro yaitwa natanonoka wande namai Ellen Dingani vesangano rezimbabwe election support network
tiri kutarisira kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kunoinspekta voters roll uyu mukana wokuti kana mazita avo vakawana asipo vanokwanisa kugadzirisa kuti mazita avo akwanise kupinda mugwaro iri rakakosha iye zvakare mukana wokuti kana paine zvakakanganiswa pakukepta mazita atingatiwo pachirungu maerrors anobva agadziriswa zvakare saka tiri kutarisira kuti vezimbabwe electoral commission vashambadze zvikuru chiitiko ichi chevoters roll inspection kuti vanhu vose vari kumatima nainyika azive nezveinspection iyi
mazuva anopiwa kuti vanhu vatarise voters roll anenge anoita gumi nerimwe chete inguva yakakwana here kuita zvese zvinenge zvichifanira kuitwa
zvinenge zvakanaka hazvo kuti mazuva anga akawanda asi mutemo wedu unobvumira mazuva iwayo avatara ari 10 asi chatave kukumbira isu vezvese ndechekuti vachishambadza zvakanyanyisa kuti pane chiitiko chakadai vakashambadza zvinogona kuendeka uye zvakare vaopene macenters ekuti vanhu vanoinspekta akawanda
imimi sezesni chii chamuchange muchiita nenyaya iyi pamazuva aya
isusu pari zvino tiri kutotanga kutopinda mundima kubva mangwana patakunzwa kuti ndozvako zvaakutanga kutanga kutopinda mundima kuti tibatsirane nekomisheni kushambadza saka tichange tichitaira yatinoti iyo voter education for inspection takatopiwa mukana uyu nekomisheni kuti vakatotibvumira kare kuti tivabatsire saka tange tivabatsira kushambadza tichifamba munzvimbo dzakasiyana siyana mumamaketi mumadhorobha mumaruwa kumagrowth points tichingoudzawo vanhu kuti endai munoinspekta mazita enyu saka tinenge tichivabatsira
pari zvino tingati magadziriro esarudzo ari mugwara nenguva
dambudziko nderekuti hatina maspecific dates atakapiwa necommission anoti deti rakati richaitwa zvakati deti rakati nokuti vanga vakamirira kuti iro gwaro remazita ndofunga kuti ritange rapera rokwenenzverwa rogadziriswa vozonatsoziva kuti zvechova taakuita zvakati asi sezesini tanga tichikumbirisa kuti dai commission yacho yatipa maspecific dates
avo vanga vari vakafanobata chigaro chasachigari wezesin amai Ellen Dingani vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revashandi ZANU-PF yotatarika kupeta sarudzo dzemaprimary elections sezvo zvino zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai munhau dzeIsindebele naChris Gande.